Kunyange hazvo mutemo usingabvumire kuti vakuru vezvikoro vadzinge vana vanenge vasina kubhadharirwa mari yechikoro. Vamwe vabereki vanoti vanotsigira kudzingwa kwevana vanenge vasina kubhadhara zvikuru vanodzidza vachigara pachikoro. Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi nanezuro mudunhu reMashonaland West inoratidza kuti zvikoro zvakawanda zvanga zvisingatambire vana vanenge vasina kupedza kubhadhara mari dzinodikanwa dzose. Semuenzaniso, pachikoro cheChinoya hai vana vari kusungirwa kubhadhara mari inosvika chiuru chemadhora nemadhora makumi manomwe kana kuti 1070 kumwana anodzidza achigara pachikoro, asi mwana anodzidza achibva kumba ari kubhadhara madhora zana nemakumi matanhatu patemu. Pamari yose iyi, mari isingabvumirwe nemutemo kuti mwana asadzingirwe madhora makumi maviri chete. Amai Ngondo, avo vane mwana ari pachikoro chemuchinoi, vanoti vabereki vanofanirwa kubhadhara mari yose kuti chikoro chikwanise kutenga zvekudya zvevana zvakavakwanira. Amai Ngondo vanoti zvinhu zvekudya zviri kukwira zuva nezuva, nekudaro vabereki ngavabhadhare mari yose.
Especially vepachinhoi hai vari raiti chaizvo. Tingarwadziwa isu sevabereki because mari iri kunetsa, but otherwise vari raiti chaizvo because ndekonza mwana wangu inini ndabhadhara school fees yakakwana nearly 1110 umwe munhu woya ne 500 woda kuti mwana wake accept ino wangu accept wawo zviri unfair because wanguka akabhadhara yese mari ichabhajeti unotenga chikafu. Indi inenge yakawanda neyangu yake inenge yapera. Chikafu chedu chiri kukwira anytime nenyaya yebhondi. Saka mufanira kungonzwisisa kuti tikabhadhara maschool fees edu tese vane mabhodha akabhajeti inenge yakawanda unotenga zvinhu zvako zvakawanda.
Amai Ngondo vanoti vabereki vasingakwanise mari yekuti mwana adzidze achigara pachikoro vanofanirwa kuendesa vana pazvikoro zvemurukisheni izvo zvakachipa.
Inini semubereki ndaomerwa neupenyu ndinoziva homwe yangu kana ndaona kuti hazvichaita kuti mwana wangu ndichimuendesa kubhodhingi handichakwanisi. Kune maschools ari mulokesheni, ndinomuisa mulokesheni odzidza kulokesheni kana anobva kumba achienda kuchikoro everyday rather than kuti ndisoronesana nechikereki semari yakawanda chekuda kungonzi mwana wangu ari kuita chii ari kuita bhodhingi. Ini ndinoenda kutadza kumaneja homwe yangu.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mubereki, amai Trish munoda wafa, vanoti vakaendesa vana vavo kunodzidza kumusha sezvo vainge vasakwanise kubhadhara mari dzinobhadharwa mumaguta zvikuru sei mari dzemalevhi. Amai munoda wafa vanoti kumamisha zviri nyore kutaurirana nemukuru wechikoro kuti munhu anobhadhara sei mari pane mumaguta. Vamwe vabereki vakaita saamai Petunia Rwambiwa vanoti nekuda kwekuti zvinhu zvakaomera vanhu sezvo mari dzemihoro dzisina kuwedzerwa, vabereki vanofanirwa kupiwa nguva yekuti vabhadhare vana vachienda kuchikoro.
Hapana kana mubereki anoda kuti mwana aende kuchikoro asingabhadhari. Mari dzedu hadzina kuwedzerwa but mafees akawedzerwa.
Amai Stiwe Jeko, avo vane mwana anodzidza kuSt Albans, vanoti vabereki ngavapiwe nguva yekubhadharira vana vachienda kuchikoro sezvo mutemo usingabvumire kuti vana vadzingwe kuchikoro. Amai Jeko vanoti ibasa rechikoro kuti vapiwe mari nevabereki.
Mwana akanodzidza responsibility yechikoro yekusunga mubereki.
Mukuru wepachikoro cheChinoi hai vaSevia Mutopa vanoti vari kudzinga vana vasina kubhadharirwa mari yose yechikoro sedanho rakatorwa nevabereki. Vamutopa vanoti mutoro wavo kuchengeta vana vasingazive nenzara uye mutoro wevabereki kubhadhara mari yose yechikoro kuti vakwanise kuchengeta vana. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Arthur Chiguriwa.